munhu kana marudzi avanhu vanoyambirwa kutendeuka. Munhu kana marudzi avanhu vanoyambirwa kutendeuka. Ndinofara chaizvo nenguva ino yandawana kuti ndigogona kupinda muchikamu chechipiri chechitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere. Muchidzidzo chakapfuura ndakaguma ndichitaura kuti muprofita Joere ainge achitaurira vanhu zvinhu zvine gumi izvo zvainge zvichifanirwa kuitwa nevanhu ava. Asi ndisati ndasvika pazvinhu zvine gumi, ndine zvinhu zvandikaonesa zvandinoda kuyeuchidza zvakare pazuva ranhasi. Muprofita Joere akaprofita pamusoro pemhashu dzakanga dzichiuya kuzoparadza. Mhashu idzi dzakanga dzisingangodyi dzichisiya hadzo zvinhu zvichiripo. Dzaidya kusvika dzasvuura muti wose. Ndakaonesa kuti dzakatoenda dzichibva dzanodya nemazambiringa kusvikira pashaikwa kana mazambiringa. Ndikataura ini kuti kana paive nevanhu vaitorapwa newaini, vainwa waini kuti vawane utano, vanhu ivavo vanga vatopinda panguva yakaoma, nokuti mazambiringa chaiwo haana kukwanisa kuti abereke sekuonekwa nekutaurwa kwazvaiitwa namuprofita Joere. Muprofita Joere akaonesawo zvakare kuti dambudziko rakanga riri muIsraeri rakanga riri dambudziko rekudhakwa. Vaive vanhu vaifarira zvokudhakwa, zvokunwa zvinodhaka. Saka dambudziko iroro raitovawo rimwe rematambudziko aivawisira pasi sorudzi. Ndakaonesawo zvakare kuti mhashu idzi dzakauya dziri muzvikwata zvina. Hongu dzinopiwa mazita akasiyana-siyana. Ana mupedza chose, vana gwatakwata nezvimwe zvakadaro. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti iyose yanga ingori mhuri kana kuti hondo imwe chete yakanga iri hondo yaitumirwa naMwari kuzoparadza rudzi rwevanhu ava. Rwanga rwuri rudzi rumwe chete. Rwanga rwuri rudzi rwemhashu kana kuti rudzi rwehondo rwaiuya kuzoparadza. Ndakataura kuti rwanga rusina mambo, nokuti rwanga rwatumwa naMwari kuti rwuzoparadza vanhu vose ava. Ndakaonesawo zvakare kuti muprofita Joere aionesa kuti zvakadai izvi zvisaitike, panenge pachitoda kuti vanhu vadzokere kuna Mwari, vanhu vadzokere kune uyo musiki wavo akanga avada nerudo rwakakura, akavadzikinura kubva kunyika yeIjipita, akavaisa munyika yechipikirwa, nyika yaiyerera uchi nomukaka. Ndakazopedzisa chirongwa chakapfuura ndaakupinda zvino muzvinhu zvine gumi zvandakati zvaidikanwa kuti vanhu vanzwisise namuprofita Joere. Ndinoyeuka ndichiverenga ndima 8 yechitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Joere. Chitsauko ichochi ndakataura pandaitaura ini kuti chitsauko ichi chaitaura kuti vanhu vainge vachifanira kuchema. Wakamboona here mwenga achiongororwa zviya kana achinga afirwa nomurume? Chokwadi kuchema kwacho kunenge kuri kukuru chaizvo. Kana uri sesu vamwe vari muchifundisi, unonyatsoziva kuti hapana imwe nguva inonetsa kunyaradza sekunyaradza munhu afirwa nemurume wake, kana kunyaradza mukadzi afirwa nemwana wake. Nguva idzodzo dzinonetsa. Zviri nyore chaizvo kunyaradza murume afirwa nemudzimai. Zviri nyore chaizvo kunyaradza chero mudzimai afirwa nomukoma kana nomunin'ina. Kazhinji kazhinji unongovapo uchiziva kuti kune vamwe vanokubatsirawo kumunyaradza vakafanana nemurume wake nevamwe vakadaro-daro. Asi kana munhu achinga afirwa nomurume wake, unoshaya kuti unomunyaradza chirudzii. Unoshaya kuti ungamutore here ukanorara paanenge akarara uchiedza kumunyaradza. Hazvigoni zvakare, dzimwe nguva mune makasiyana pakuti iye mudzimai iwo uri murume. munhu kana achinga afirwa nemwana wake, unoshaya kuti womuudza kuti chii, womuudza kuti uchamuona zvemwana here kana kuti zvichatangira papi zvichiperera papi, unonyatsoshaya. Ini kazhinji kacho zvandikaona zvinobatsira munguva dzakaita saidzodzi ndezvekungoti ndinongovapo, munhu iyeye ongoona kuziva kuti ndiripo, ongoonawo kuziva kuti ndine hanya, ongoonawo nekuziva kuti ndiri kurwadziwa, ongoonawo nekuziva kuti haasi ega. Ndizvo zvega zvandinofungidzira kuti ungakwanisa kuita, nokuti hapana shoko randinofunga kuti ringanyatsonyaradza munhu anenge afirwa nomurume wake. Handifungi kuti pane shoko ringanyaradza munhu anenge afirwa nemwana wake. Ungamuudza kuti kudi? Ungamuti nyarara hako kuti aregere kuchema, iye afirwa nemwana, iye afirwa nemurume? Ungamuudza kuti kudi? Ungamuudza kuti ndozvazvinoita? Iye achiona vamwe vanenge vaine varume vavo vese vasina kufa, womutaurira kuti ndozvazvinoita? Ndizvo here zvazvinoita? Ungamutaurira kuti kudi? Ungamutaurira kuti nyarara zvichapera, kurwara here kwekuti kunozopera rimwe zuva? Mashoko ekutaura munguva dzakaita saidzodzi anotoshayikwa. Asi tinoona pano muprofita Joere achiti chemai, munofanira kuchema. Uye kuchema kwacho kwaifanira kuitwa nevanhu ava kwainge kuchifanira kuva kukuru chaizvo. Muteereri, hanzi kuchema kwacho kunenge kuri kukurukuru chaizvo. Ufunge dzimwe nguva munhu anenge achifanira kuti acheme chaizvo uye achichema zvivi zvake. Dzimwe nguva kuchema ndicho chimwe chiratidzo chikuru chaicho chinenge chichifanira kuti chigobudisa kutendeuka kwemunhu chaiko. Kana munhu achinga achichema, anenge abatwa pamwoyo chaipo ipo. Zvino ndicho chainge chiri chinhu chekutanga ichocho vanhu chavainge vachifanira kuti vagoita. Zvino ndichipinda muchidzidzo chanhasi, ndinoda kuti ndibva ndakupa musoro wenyaya wandinoda kufamba nawo. Asi ndisati ndakupa musoro iwoyo, ndinoda kukuyeuchidza zvakare kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudi. Chirongwa ndachitumidza ini kuti munhu kana marudzi avanhu vanoyambirwa kutendeuka. Munhu kana marudzi avanhu vanoyambirwa kutendeuka. Asi chikamu chino chandaa kuzopinda ndiri kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti Joere anotaurira vanhu zvavanofanira kuita. Joere anotaurira vanhu zvavanofanira kuita. Pandima 9 muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 1 pandima 9, shoko ropenyu rinoti: chipiriso cheupfu nechipiriso chinonwiwa zvabviswa paimba yaJehovha, vaprista ivo vashumiri vaJehovha vanochema. Ndacherechedza chaizvo ndikaona kuti zvipiriso zvenyama nezvipiriso zvezvinwiwa zvainge zvichishayikwa zvino mumba maJehovha, kureva kuti nenguva yacho iyoyo hakuna chinhu cherudzi urwu chainge chichiwanikwa. Nokumwe kutaura, zvainge zvichingoreva chete kuti hakuna chipiriso chavainge vachigona kupa kuna Mwari. Chechipiri zvino ndechekuchema kwavaprista. Vaprista ava vainge vari vashumiri vaMwari chaivo, zvino vainge vachifanira kuchema chaizvo. Hama yangu, iyi yainge iri nguva yakaoma chaizvo. Mundima yakapfuura mune kuchema, hanzi vanhu ngavacheme. Iko zvino ndima ino ine kuchemazve, hanzi vaprista ngavacheme. Chandinoona ndechekuti zvidhakwa zvainge zvichichema navaprista vainge vachichemazve. Mamiriro ezvinhu munyika zvichienderana nenyaya dzemari ainge asina kumbomira zvakanaka panguva iyoyi. Zvinhu zvainge zvakanganiswa nekuda kwemhashu dzainge dzauya. Zvino ndima ino nedzimwe ndima dzinotipa kuti tigofunga kuti muprofita Joere ainge ari muJerusarema. Pano anotaura zvavaprofita vainge vachishumira muimba yaMwari. Dzimwe nguva, hama yangu, chokwadi ndechekuti kana zvinhu zvichida kuoma, chokwadi zvinooma chaizvo mativi ose. Zviya zvinonzi nevakuru, amai vatsva kumusana, mwana akatsva dumbu. Dzimwe nguva ndipo paya munhu paanenge achiona zvinhu zvichimuomera mativi ose. Mumwe munhu ndakamunzwa achitaura tsumo inoti iyo, kana zvinhu zvichinge zvadai, zvinenge zvichireva kuti mwana watsva dumbu, mai vatsva musana. Ukanzwa munhu akutaura kudai, ziva kuti zvamuomera. Apa anenge achitaura kuti zvinhu zvinenge zvaoma hachisina kwekutarisa. Kupi nekupi kunenge kungori nematambudziko anenge ariko. Ndizvo zvainge zvaita upenyu hwevanhu ava panguva iyi. Nyika yainge yaparadzwa nemhashu uye yainge yaomerwa kudivi rezvemari. Chinova chinhu chinorema chaizvo kunyange muupenyu hwanhasi uno. Waini chaiyo kwakanga kusisina zvachose. Pandima 10 muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 1 pandima 10. Shoko roupenyu rinoti, munda waparadzwa. Nyika inochema nokuti zviyo zvaparadzwa. Waini itsva yatapwa, maguta apera. Kwakanga kusina mafuta nenguva yacho iyoyo. Kunyange nezviyo chaizvo kwakanga kusina. Kunze kwainge kwaita nzara chaiyo yainge ichikonzerwa nemhashu. Zvainge zvichiita sekunge kunze hakuna kana kumbonaya hako. Kana kunze kusina kunaya, chinongoonekwa chete nevanhu ndiyo nzara. Ufunge nzara wakarima inorwadza chaizvo, kunyanya-nyanya uchiziva hako kuti unenge wakambokohwa zvako. Vanhu ava ndinotenda kuti vanga vachinyanya kurwadziwa chaizvo nokuti vainge vamborima uye vainge vatokohwa. Zvimwe zvacho zvichida zvanga zvisati zvazvo zvakohwewa. Kunyange nenyika pachayo yainge ichichema. Apa kureva kuti zvinhu zvinenge zvaoma mativi ose sekutaura kwandamboita panguva yapfuura. Ndinotenda kuti pano wabva waona kuti nyika nemunhu zvine ukama chaizvo. Kana nemitemo yaMozisi chaiyo haina kungopiwa chete kumunhu, asi kunyange nekunyikawo. Muprofita Joere ainge ataura kuvanhu ndokutaurazve kuvaprista. Zvino pano anotaurazve kuvarimi pandima 11 nendima 12 muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 1 pandima 11 nendima 12. Shoko roupenyu rinoti, nyarai imi varimi, ungudzai imi varimi vemizambiringa nokuda kwezviyo nebhari, nokuti zvakaberekwa neminda zvaparadzwa. Muzambiringa wasvava, muonde unoshayiwa simba, mutamba nomuchindwewo nomuapuri nemiti yose yomunda yaoma, mufaro wavanakomana vavanhu wapera. Chechitatu chatinoudzwa ndechekuti vanhu vainge vachifanira kunyara. Kana uchiri kurangarira, taudzwa kuti pekutanga vanhu vaifanira kuchema, pechipiri vaprista vaifanira kuchema, chechitatu vanhu vaifanira kunyara. Vainge vachifanira kunyara vacho, ava ndivo varimi, uye chimwe chacho chechina ndechekuti vainge vachifanira kuungudza. Izvi zvainge zvichitaurwa naMwari, hachisi chinhu chekuti vainge vachiti kana vachida kana kuti kana vasingadi zvavo. Zvainge zvichitotaurwa naMwari, ufungi. Ndinoda kuti ugorangarira kuti Mwari ndiMwari. Chinenge charongwa naMwari kuti ndicho chavanenge vachida kuita, hakuna mumwe munhu angavadzivisa. Vainge vachirima mazambiringa ndo vainge vachifanira kuungudza. Vanhu ava vainge vachibva muchikwata chevanhu vamwe vechete. Ndinoda kuramba ndichikuyeuchidza kuti chivi chevanhu ava ndicho chainge chichikonzera yambiro iyi yokutonga kwaMwari. Pandima 13 muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 1 pandima 13. Shoko roupenyu rinoti, zvisungei chiuno namasaga, mucheme imi vaprista, vungudzai imi vashumiri veatari, huyai muvate usiku hwose makapfeka masaga, imi vashumiri vaMwari wangu, nokuti chipiriso choupfu nechipiriso chinonwiwa zvadziviswa paimba yaMwari wenyu. Chechishanu ndechekuti vainge vachifanira kuzvisunga chiuno. Chechisix ndechekuti vainge vachifanira kuchema. Ndava naaniko ava vainzi vacheme? Ava ndivo vaprist, vanhu vamwari. Vanhu vaishumira mwari ndivo vanoudzwa kuti vacheme. Hakunazve chimwe chinhu chainge chichifanira kuitwa navaprista. Ko chii chaicho chavaigoshandisa kana kwanga kusina zvekushandisa zvacho nokuti kwakanga kune nzara? Chinhu chete chavaingogona kuita ndiko kuchema chete nokuti mwari vanga vadaro. Chavanga vachingogona chete ndechekurara usiku hwose vachichema chete, vakasunga zviuno namasaga uye namadota mumusoro vachingochema chete. Kwakanga kusina kana nechinhu chimwe chete chavaigona kushumira mwari nacho. Asi kunyange zvakadaro zvazvo, mwari vanongokoshesa ushumiri hwemunhu hwemumwoyo kwete hwezvinhu zvekunze zvingashandiswa nemunhu. Mundima dzino, mwari vanokumbira vanhu kuti vaite chinhu icho mwari chavainge vasina kumbovakumbira muupenyu hwavo. Kune chikonzero nei nhasi, hama yangu, mwari vanga vachitaurira vanhu zvekuchema nezvekuungudza nezvimwe zvinorwadza vasati vataurira munhu zvekuti atange auya pamberi pavo nomufaro? Chikonzero chacho chainge chiri chechivi chainge chabatwa nevanhu ava. Rudzi rwose rwainge ruchizotongwa serudzi. Kupukunyuka kwacho zvino kwainge kuchinetsa nokuti munhu anga asingadi zvekutendeuka. Zvino kana kutendeuka kuchinge kwashayikwa, chinongotevera chete ndiko kutongwa. Mwari chavanenge vachida chete ndechekuti munhu agotendeuka chete. Hongu kutonga vanotonga zvavo. Chinovapa kuti vazotonga ndechekuti munhu anenge achiomesa mwoyo wake achiramba kutendeuka. Zvino Mwari havanganamate munhu. Munhu ndiye anenge achifanirwa kunamata Mwari. Munhu ndiye anenge achifanirwa kutendeuka, kwete kuti Mwari vatendeuke vachinyengerera munhu. Pandima 14, muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 1, pandima 14. Shoko ropenyu rinoti, tsaurai zuva rokuzvinyima zvokudya. Danai vanhu kuungano yakaitwa. Kokerai vakuru nevose vagere panyika kuimba yaJehovha Mwari wenyu. Mudane kuna Jehovha. Chechi 7 chavaifanirwa kuita ndechekuti vanhu vainge vachifanira kuti vagotsaura zuva rokuzvinyima, vachizvinyima nekuda kwaJehovha, vachichema kuna Jehovha Mwari wavo. Mwari havana kunge vambovakumbira chinhu ichi munguva yakapfuura. Asi nenguva ino chete, chivi chinongobudiswa namuprofita Joere, uye chivi chacho chainge chiri chivi chevanhu ava chavaiita kuburikidza nekudhakwa. Ichokwadi, kudhakwa chivi sekutaura kwandakamboita ndichitanga bhuku rino. Kudhakwa kunobira munhu kufunga kwake chaiko kunenge kwakakwana. Ichi chivi, ani naani anobatwa newaini anoita chete chivi, anenge achifanira kutendeuka. Kana pasina kutendeuka, chinongouya chete ndiko kutongwa kwemunhu kana kuti kutongwa kwerudzi rwavanhu. Chechi 8 chavaifanira kunge vachiita ndechekudana vanhu kuungano nokumwe kutaura. Vanhu vainge vachifanirwa kuuya pamwe chete panzvimbo imwe chete. Mwari vaida chaizvo kuti vanhu vave pamwe chete vachifara chaizvo pakuvapo kwavo. Asi zvino ino yanga isingori chete ungano, asi kuti yainge iri sungano yakatarwa. Chimwe chacho chechi 9 ndechekuti vainge vachifanira kuunganidza nokukokera vakuru navose vainge vari panyika kuimba yaJehovha wavo kuti vagodana kuna Jehovha. Zvino iyi zvino ndiyo yainge iri nguva yokuenda kuchechi. Kuimba yaMwari ndiko zvekutemberi. Chainge chichidiwa zvenaMwari ndechekuti vanhu vagoenda kunonamata Mwari kuchechi. Chiro nanhasi chaiye ndicho chishuo chaMwari kuti vanhu vaungane pamwe chete vagoshumira Mwari wavo. Ndinoziva hangu kuti chinhu ichochi chinozvidzwa chaizvo navamwe vanhu. Mumwe munhu anenge achitiye, indinonamata ndega kumba kwangu ini, chero ndichizviziva hangu kuti Jesu wangu ndinaye ini. Ichokwadi kuti Jesu wako unaye mumwoyo mako. Asi ndinoda kuti ugozoverengawo tsamba kuvaHebheru, chitsauko 10, pandima 25. Tsamba kuvaHebheru chitsauko 10 pandima 25. Ndinotenda uchanzwisisa chaizvo uye kuti uchabatsirwa nendima iyoyo. Chinhu chechiteni chacho chaiva chekuti vainge vachifanira kuchema kuna Mwari. Ndinokomborerwa chaizvo kuti vanga vachifanira kuchema kuna Mwari. Ndinoda kuti ugocherechedza kuti kuna Mwari iwe neni zvinotinakirawo muupenyu hwedu kana tichinge tachemawo, kwete kungochema kwese kwese kana kuvanhu, asi tachemawo kuna Mwari. Munoziva chii? Munhu anenge achichema kuna Mwari anenge achiratidza pachena chaizvo kuti anenge achiziva Mwari wake. Vanhu ava vainge vachifanira kuziva Mwari wavo vagochema kwaari. Vainge vachifanira chaizvo kuuya kuna Mwari nenguva yamatambudziko, chero nenguva yekuomerwa neupenyu. Kana dai vanga vachidaro, Mwari vainzwa nekupindura minyengetero yavo. Chandinoziva ndechekuti Mwari vanopindura minyengetero. Munhu ndiye anombofunga kuti zvichida Mwari havanzwe uye Mwari havapindure minyengetero. Ufunge hama yangu, Mwari vanonzwa uye vanopindura minyengetero. Chinokosha chete ndechekuti munhu anenge asina here chivi. Kana munhu asina chivi, hapana chingatadzisa Mwari kunzwa munyengetero wemunhu. Chimwezve chinofanira kunzwisiswa nemunhu ndechekuti kana Mwari vachipindura minyengetero yedu, hazvireve kuti chinhu chimwe nechimwe chinenge chakumbirwa vanotochiita chete. Minduro yaMwari inouya nenzira nhatu. Mwari vanogona kuti hongu, ndizvozvo, ndichaita sezvawakumbira. Zvinhu zvichibva zvafamba nenzira iyoyo. Dzimwe nguva minduro yaMwari inogona kuya ichiti chimbomira. Apa munhu anenge achifanira zvinokuva nemwoyo murefu uye nekumirira. Dzimwe nguva minduro yaMwari inogona kuya ichiti kwete. Zvino kana Mwari vachinge vati kwete, ndipo paya paunonzwa munhu achiti iye Mwari havapindure munyengetero wangu. Zvino apa tingati here Mwari vanenge vasina kupindura munyengetero wemunhu? Kwete kupindura. Vanenge vapindura asi kuti minduro yacho ndiyo chete inenge isingagamuchiriki nemunhu. Muprofita Joere ainge achipa kuvanhu izvo zvavaigona kuita kuti vagoropafadzwa naMwari.